Ichokwadi kuti mitengo yezvinhu kusanganisira chibage nekorosi yakakwira. Asi haisi kwekutanga kuona mitengo yezvinhu ichingokwira. Taona mitengo zvayo ichingokwira zuva nezuva nenyaya exchange rate iripo muno muZimbabwe. Imari tiri kushandisa ndiyo iri kukonzera kuti mitengo yezvinhu isamire panzvimbo imwe chete. Zvinhu izvi zviri kukwira, asi mihoro yevashandi haisi kukwira. Kukwira kwazoita chibage chiri chinhu chinodyiwa nevakawanda. Tinoziziva kuti chibage ndicho chinobudisa tinoti staple food, inodyiwa nevanhu vakawanda munyika munomu. Zvinenge zvakutoreva kuti vashandi vakawanda nemari zvishoma zvavanowana vachatobudisa ime mari zvekare kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo. Pane zvakawanda zvinogona kuitika kuti zvichienda pamberi, nenyaya yekuti vanhu vachatorara vasina kudya, nevaya vanorwara vanofanira kuva vachiwana chikafu vasati vamwa mishonga. Vachakuvadzwa nemishonga nenyaya yekuti vanenge vachitora mishonga vasina kudya, nenyaya yekuti chikafu chacho chinenge chisipo.
Ko, hurumende hainawo here zvamunofunga kuti inokwanisa kuita kuti ibatsiridze kuti mitengo isakwira zvakadaro?
Austerity measures aripo, ari kutedzerwa nehurumende. Haabvumidze masubsidies, haabvumidze kuti hurumende ipindire kumarket kana pane zvinhu zvakafanana neizvozvo, kana tingati panyaya dzemitengo. Saka hapana zvichavatsira iyo zvino. Vanhu vanongosangana nemutengo, vanongosangana nenhamo, asi hurumende haisi kupindira. Ndiyo policy ka iripo. Patinenge tichiti tiri kuedza kukata maexpenses ehurumende, zvinoreva kuti hurumende hapana painopinda kuti ikwanise kuita heji kana kuti kuvatsira vaya vanoshaya neruvatsiro, nekuti mitengo ikwanise kugara iri pasi hurumende ichivatsira nokupa mari. Havana mari yacho, even vanayo, asi polisi inenge iripo ndeyekuti hurumende inoda kuseva mari, saka haigoni kupindira panyaya dzemutengo.
Kuzvirongwa zvatinombonzwa zvichitaurwa zvinonzi zvinobatsira vanhu kurima chibage nezvimwe zvakadaro daro, vanhu havana chibage here negorosi mumatura umu kuti vabatsirike?
Zvirongwa zvehurumende haziwaniki nevanhu vese muZimbabwe. Sistimu iripo ndeyekuti zvinodependa kuti uri panzvimbo ipi, uri kutamba nani. Saka pane zvirongwa zvimwe zvinoitwa zvatinoverenga kumapepa, zvatinonzwa kumaredhiyo, ndipo pazvinogumira ipapo. Tingaenda kuvanhu hatizvioni zvirongwa izvozvo. Asi gore rino hatina kuwana mvura yakati wandei kana kuti yakakwana. Zvinoreva kuti zvirimwa zvakati wandei zvichati dhurei.